rakwaita family basket re County Council of Zimbabwe, even though harina kunyaoderera nemari yakawanda kana nepercentage yakakura sitereke, kwakonzereswa maonero angu ini nechekutangisisa tiri kuona mutengo wemafuta edzimotokari wakaderera. With effect from 2 August 2022, gazetted price ye diesel, for example, $1.74 yakaderera kubva pa $1.80 muna June. Maona zvakare blend petrol yakaderera kusvika pa $1.60 ichibva pa $1.77. Saka that's a significant reduction in the price of fuel. Ende sezvamunoziva mutengo wefuel unoaffecta mutengo yezvimwe zvinhu zvese. Saka fuel yakaderera zvinoreva kuti cost of living inotidereraiwo. Uyewo zvakare makaona masvondo achangopfuura Zimbabwe dollar yatomboappreciata. Of course iri hayo volatile, but exchange rate tamboona ichiappreciata. Izvozvo zvinoaffectawo zvakare mutengo wezvinhu, zvinoaffectawo zvakare cost of living. Saka kuderera kwefamily basket kuri kunyanya kukonzereswa maonero angu nezvinhu zviri izvozvo.
Chiitiko chakadai, Dr. Chitambara, chinhu chitsva here kana zvinogara zvichiitikawo zvekuti mari inodiwa nemhuri inogona kumbokwira ichidzika saizvozvi?
Chiitiko ichi makatarisa kwete muZimbabwe chete, asi nyika dzakasiyana siyana zvinoitika. Kuti mwedzi uno zvichida family basket kana even PDO yanga iri pa level 10,000, mwedzi uno yaderera. Zvinoitika, zvinongodependa nekuti inflation yakamira sei. Inflation sezvinoziva inomezha kukwira kwezvinhu muekonomi. Saka kana zvichiri kukwira nereti rakakura, zvinogona kuitawo zvakare. Zvinobatsira in terms of my real incomes yevanhu, zvinobatsira in terms of what an ordinary family would require pamwedzi wega wega, yatingati family basket or yatingati PDL.
Tiri kunzwawo veConsumer Council of Zimbabwe vari kukurudzirawo vezvitoro kuti vange vachidzikisawo mitengo nekuda kwekudzika kuri kuitawo zvinhu ikoko. Mungaona here paine chinoitwa naivo vezvitoro?
Kueconomics tinei mashoko ekuti normally maprices they are sticky downwards. Zvichireva kuti even though macosts ekugadzira zvinhu akadererei, sezvataura takati mutengo wefuel waderera, asi kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iderere hazviwanzi kuitika. Ingatombomire iri pamalevel airi, but kashoma kuti mitengo yezvinhu iderere. Unless macost acho, for example, macost ekuwana mari kumabhanga, macost marent, mautilities, cost of energy, because ari kukwirawo yavo macost yayo. Saka akakwira at a higher rate than kuderera kwaita ngatiti mutengo wemafuta. Zvinongoreva kuti zvinongotongokwira, but zvakukwira maybe ne rate inenge iri pasi.